Masikati akanaka vatereri, tinosangana zvekare masikati anhasi uri musi wechipiri zvita 26/2017. Makaterera kustudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Notenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Zvakanaka. Tikupamba uchitichengetedza takarara zvakanaka. Kavarambe vakadaro.
Vanhu vofarira chirongwa chemapurisa chekuchengetedza nharaunda dzavanogara.
Paunenge uchivati mutero vanhu vanoti tobetserwa nei chii chinozotibetsera mari dzedu dzinongonyura dzinongonyangarika munoziva kuti kubva pakatorwa nyika kuma80s vanhu havanambozotrusta futi nokuti service delivery inazombowanikwa.
Vamwe vanhu voramba kubhadhara mitero kukanzuru vachiti kanzuru yegood rural haisi kuvaitira mabasa ainotarisirwa kuita nevagari.
Ndiri Alma Mapfumo Sigauke, ndiri kufona ndiri kuLewis Stephen, South Africa. Ndiri kufara neholiday yatiri pairi kuti takambozorora kuenda kubasa. Ndiine vana vangu zvangu pamba pano tichinakirwa neholiday. Iholiday yakareba yekuti tinokwanisa kuonana tichifara nevana vangu.
Nhasi tiri kunzwa zviri kuitwa nevatereri veStudio 7 munzvimbo dzakasiyana-siyana. Nerera dzinochengetwa pamusha weGood Shepherd muChinoi nezviro dzakaita zuva rekisimisi rinofadza sezvo dzakaswera dzichidya tunonaka nekutamba. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kunyange hazvo vanhu vakawanda vasingafare nemashandiro emapurisa, pane vamwe vagari vomuchinoi vari kufara nemapurisa ayo ari kufamba-famba munogara varuzhinji kunyanya nguva dzemanheru pazoro rekisimisi senzira yekudzivirira kuparwa kwemhosva. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vagari ava vanoti kufamba manheru kuri kuita mapurisa vakapedzisira kuzviona makore akawanda apfuura. Mapurisa vaifamba nemabhasikoro munogara vanhu nemumaguta senzira yekudzikisa kuparwa kwemhosva dzakaita sekuba idzo dzinonyanya kuparwa nguva ino yezororo. Asi gore rino mapurisa ari kufamba mudzimba vachitaurira vagari kuti vasasiye dzimba dzisina vanhu ivo vachienda kuzororo pamwe nekukiya mikova yedzimba nguva dzemanheru kuti vasabirwe nematsotsi. Mumwe avo vari kufarira chirongwa chemapurisa ichi ndiva Danford Gapare vanogara mumusha weveruzhinji wechikono hono. VaGapare vanoti vanofara kuti mapurisa vave kufamba vachichengetedza vanhu munguva dzemanheru uye kuti varambe vachizviita kunyange zororo rapera.
Zvakanaka. Tikupamba uchitichengetedza takarara zvakanaka. Kavarambe vakadaro.
VaGapare vanoti zvaitwa nemapurisa zvinoratidza kuti vanenge vabva mutsika yavo yekushandira mumigwagwa vachitorera vanhu mari yechioko muhomwe.
Vatotanga kwavatoita izvezvi gore rino. Vanga vasingambozviite makore izvi, vanga vari muroti. Ndo vaitorera mari muroti. Mazuva ano izvezvi hava kutombofambawo mucommunity vese vachiuya. Vachiyozoona kuti tichiri kuti.
Mumwe mugari vaKing Motsi vanoti vafarira zviri kuita mapurisa zvekushambadzira vachiyeuchidza vagari kuti vasarasikirwe nemidziyo yavo kumatsotsi uye vedzimotokari kuti vasamhanyise motokari zvisiri pamwero.
Ya apa hazvo zvatibatsira kakanyanya. Varasa ndezvanambotaura nekuti kuba vanhu vazotakasangana nemachallenges akawanda last year. Pazvasiye kwakusina zvokuyu zvavaita zvekushambadzira. But this was I don't know that I know him which part I'm going to say that I'm going to
Vakawanda vanoti mapurisa anofanirwa kushanda muvanhu kwete kuwandira mumigwagwa nekukamba. Mune imwe onyaya, mutevedzeri wemutauriri wemapurisa, Chief Inspector Ponyati, vanoti uwandu hwenjodzi mumigwagwa hwanga hwakaderera, kunyange vanhu vakafa musi wa24 zvita vakawanda pane vakafa musi uyu gore rapera. Vanyati vanoti vanhu gumi nevaviri vakafa manheru emusi wa24 zvita, asi gore rapera kwakafa vanhu vanomwe chete. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Arthur Chiguriwa.
Kanzura Wayward 27 kwa Gudu, Alderman Jeffrey Stangemare, vanoti vanhu vakawanda munzvimbo yavanomirira havachada kubhadhara michero kukanzuru nekuti vave nenguva yakareba vasina rubatsiro rwavanowana kubva kukanzuru iyi. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Alderman Tangemare avo vange vari kanzura wenzvimbo iyi vachimirira MDCT kubva muna 2005 vanoti nzvimbo iyi yakatarisana nematambudziko akawanda akaita sekuti migwagwa yave nenguva yakareba isina kugadzirwa, izvo zvave kuita kuti vashaye zvokufambisa. Alderman Tangemare vanoti izvi ndizvo zvave kuita kuti vanhu vasade kubhadhara mitero.
Ndo zviri kugozha izvozvo paunenge uchivati mitero vanhu vanoti tobetserwa nei, chii chinozotibetsera, mari dzedu dzinongonyura dzinongonyangarika. Munozivati kubva pa vakatorwa nyika kuma80s vanhu vanambozotrusta food nokuti service delivery inazombowanikwa sezvaiitika kudhara kuti migwagwa vaiwana zvavaibetserwana nemari dzechibva kuma40%. Saka pese apo havasi kuzviona, saka vanenge vakuti hano mari dzedu dzinongonyura.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kukanzuro yegutu kuti ichaita sei nevagari vari kuramba kubhadhara mitero. Alderman Tangemare, avo vanoenhengo imwe chete yemdct mukanzuro ine makanzuro makumana nemumwe, vanoti zvakakosha kuti vanhu vabhadhare mitero sezvo zvikamu makumana kubva muzana zvemari yemitero ichidzorerwa kumawadi kuti isimudzire nzvimbo idzi.
Tichivataurira kuti imi mukabhadhara mari dzenyu dzikawanda ndokuti 40% yenyuwa. But zvinonetsa kuti munhu uchimutaurira izvozvo iye achiziva zvimwe zvaakamboona nezvimwe zvaanoona anenge achingofunzwa kuti tiri kurayirwa nhema. Saka ivo pachavafuti vanenge vachizopota vachipfuurira navo futi hapana chinouya.
Vatange Mhare vanoti kunyange hazvo pasina rutsigiro rwakanyanya kubva kukanzuru mumabasa ebudiriro, ivo pachavo vachishanda nevamwe kubva kubato ravo vedzisvondo nevamwewo vari kuvaka mabhiriji nokuita mamwe mabasa ebudiriro. Mumwe mugari wemuwadhi 27 amai Rejoice Go vaudza Studio 7 kuti vanhu vari kuomerwa neupenyu izvo zviri kuvatadzisa kubhadhara mitero yakaita semombe nezvimwe.
Dambudziko randiri kuona nderekuti vanhu havasi kukwanisa kubhadhara mitero nekuti upenyu hwakaoma. Not because they don't want to, but zvinhu zvakatooma, even mafees vabereki havakwanisa kubhadhara.
Asiwo vamwe vakaita savalast mafratizi vanoti vanotarisira kuti zvinhu zvichanaka sezvo pave nehurumende itsva, asi vanoti pari zvino hapasati pave neshanduko.
Hapana zvati zvataridza kuti pane chachinja kubva pamukuru anga aripo pachiuya umwe mukuru chakachinja, ndiona mazita nekuti hapana zvati zvachinja zvinotaridza kuti pane kwatiri kuenda.
Makanzuro emaruwa haawani mari semakanzuro emaguta ayo anowana mari nezvinhu zvakaita sekupa vagari mvura, kuvatakurira marara pamwe nekutengesa nzvimbo dzekuvakira dzimba nemabhizimisi. Ndakamirira Studio 7 kwaGutu, ndini Godwin Mangudla.
January, February, March, April, May, June, July, August, September.
Nerera dzinochengetwa pamusha weGood Shepherd muchinoi dzakaita zuva rekisimisi rinofadza nezuro sezvo dzakaswera dzichidya tunonaka nekutamba. Arthur Chiguriwa anotipa nyaya inotevera.
Vana vakawanda vataura neStudio 7 mushure mekupiwa mvumo nemukuru wenzvimbo iyi mufundisi Ashwin Makojo vati nguva yakanaka yavanga vainayo chinogara chiri chiroto kwavari. Vana ava vati nguva dzakawanda upenyu hwavo hunotevedzera zvavanosungirwa kuita zvinosanganisira chikafu chavanofanirwa kudya mangwanani, masikati pamwe nemanheru icho chisingachinji nguva dzakawanda. Mumwe wevana ava, Andrew Makochekanwa, ati zuva ranhasi rakasiyana nemamwe mazuva sezvo vasingawane zvekudya zvinovakwanira mazuva ose. Makochekanwa anoti vanodya zvekudya zvakanaka kana paine munhu kana kambani inenge yapa chikafu musha unogara nherera uyu.
Saka rakangosiyana nemamwe mazuva nechikafu chacho tune kufara ngoma maredio ende vanhu vachidya mabiscuits madrinks zvakangosiyana siyana. Ndingatonyepa mazuva ese unenge kutori kutodhonetwa kunenge kwaitwa zvezvinhu kuti uzozwana zvinhu zvakada iso. Saka pashomu.
Mumwe mwana anogara pamusha wenherera uyu, Love Mozuze, ati afarira nyama yaadya sezvo vasingaidye nguva dzakawanda pamusha wenherera uyu. Love Mo ati vanga vajaira kudya sadza nemakabhiji kana mupunga nemachunks nguva dzakawanda.
Kudya ndokwandonyanya kufarira bosi nini ndowanzokufarira kudya stere nyanya nyama yacho neiyo. Aiwa zvingodyiwe zvinotodyiwa pakrismas kana panew year kana paitika kana kafunction kamwe kanonakidza but kwete pese zvakona.
Mumwe musikana anogara pamusha uyu, Brenda Mukono, ati anofara sezvo anga agarisa asati adya nyama. Brenda ati vanongodya nyama chete kana pauya vaenzi.
Achitiko chiri panapa zvinyanyo ndifadza sitereki ndionenge nekuti tanga tagarisa sitereki singadye nyama saka zvinyanyo ndifadza sitereki saka ndingotende nizvo. Hatinyanyi zvedu asi dzimwe nguva todya kana vaenzi kana vauya.
Vamakozvo vati mamwe matambudziko avanosangana nawo anosanganisira kushaya mari yechikoro pamwe nekushaya mapepa akakwana kuti vana vapiwe magwaro ekuzvarwa sezvo vakawanda vavo vanenge vakanhongwa.
Vamwe vana vatinowana kubva kusocial welfare vanongouya vamwe vakadhambiwa zvokuti mubereki anenge asingazikani kuti ari kupi. Saka kutsvagwa kwemabirth certificate wavo, we have to go through social welfare kuti vatipama court orders. Saka ifaende kuti izvo ndo dambudziko rimwe ratinova kuti vana vanenge vasina mapepa akakwana kuti vakwanise kutoreswa mabirth certificate.
Vamakozvo vati zvose zvavari kudya pazororo rekisimusi pamusha unochengeta nherera vakazvipiwa nemumwe murungu anogara kuBritain vaColin Harper vakayamurawo nekuvakisa midhuri yakawanda pamusha uyu. Musha weGood Shepherd unochengeta vana 34 nevana 22 nevaviri vari vasikana. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Arthur Chigoriwa.
Vateereri veStudio 7 tinoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 a.m. kuseni kwega kwega na 2 p.m. masikati ega ega nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha 7 p.m. mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa 909 medium wave frequency, pa 4930 shortwave, 15580 shortwave ne 6080 shortwave mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 a.m., 2 p.m. na 7 p.m. manheru ega ega. Musakanganwe.
Makatarira kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Pope Francis vakurudzira nezuro kuti muJerusarema muye norunyararo uye nokunzwanana pachitsuwa cheKorea. Pope Francis vanga vachitaura mumashoko avo ezororo rekisimisi reUrbi et Orbi kana kuti kuguta pamwe nekufara pasi rose vari pafafitera pamuzinda weSt. Peter's Basilica. Mukuru wesangano renavu musomalia re Somali Football Federation SFF vakazivisa kuti vane urongwa hwekuita mitambo yenhabvu nedzimwe nyika kutanga gore rinouya nekuda kwekugadzikana kwava munyika iyi. Yashika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitwa nevatereri veStudio 7 panguva ino yezororo rekisimisi negore idzva.
Ndini Jonathan Banda ndogara kuHaboroni. Ndino meseji anayo kuvana veZimbabwe vese, ndinotenda nerunyararo rwamakaita pakubvisa kwakaitwa mutungamiri akanga aripo. Ane ndinotendawo vese vakaita zvinhu zvakanaka pamberi pedu. Ndokumbirawo kumhoresa mukoma wangu nemhuri yake kuBotswana chinoi. Anonzi Golden Banda nemukadzi wake. Ndokumbirawo kumhoresa masekuru angu kwaGutu. Ndokumbirawo kumhoresawo hama dzangu dzose, ambuya vangu natezvara vangu vari kwaChikwaka. Ndigoisawo meseji kune mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Takamirira kuona zvamuchaita pamberi pedu. Takatarisira kuti tizotarisira chenji, totarisira kuona zvikosiwo. Tatisa kuona unyani pao penpe, patatisa kuona makambani makuru ya Zimbabwe achivhurwa. This is the once led that intelligent organization in Zimbabwe, so we are looking forward to our intelligence venue tishanda. Nivana wese we Zimbabwe atikuru zire, tijesa kamuzi, tibata lepa moche, tibata moche, tibata kutisa wana wedu mangwana. Amen.
Ya, inge tuwa Robert Mchade Yika, Andrew, Gara Ubudilo, Ubudilo 4, Doku Andrew Kutora, Kuno Ubudilo, Wari Zetina, Doku, Kuru Zirangde, Kungosi, pano tongo tanga hori demne zvakanaka hori de kungoti tosangana zvinhu zvakachena siyana mataona mukati mumugwagwa mumukuba kwatiri ine zvakawanda zvasinazvo mukumwa kwatinoita hwahwa mukuhamba hwahwa tinge tichingokurudzirana tinge tichimwa zvakanaka ndozokurudzirawo hama dzangu dziriko kubota kwamarange kuchikwa chiyadzoko kuti ndichingovaparisa ndikungoti makadi zvenyu muriko mune hori de yakanaka nevana mama vangu variko kubhoyera uko ndingovaparisazvo zvakare vari mugwagwa vari kufamba munzendo vari South Africa hama dzangu ndingodziparisawo zvakanyanya zvichingoti ndomashoko andinawo panguva dzinoi.
Ndiri Alma Mapfumo Sigauke, ndiri kufona ndiri kuLewis Clifford, South Africa. Ndiri kufara neholiday yatiri pairi titakambozorora kuenda kubasa. Ndiine vana vangu zvangu pamba pano tichinakirwa neholiday. Iholiday yakareba yekuti tinokwanisa kuonana tichifara nevana vangu. Holiday ino ndakaiplanira kuti ndinenge ndiri pamba zvangu nevana tichifara, vachindibikira maresipi avo avanokwanisa, vachindipa masurprises, tichienda shopping, vachinotenga zvavanoda, vachishopa, vachibika, tichidya, ndichivabikirawo maresipi andinozi vanofarira. Tinotarisira kunakirwa kuva neholiday yakanaka, holiday yese. Panguva ino ndinoda kukwazisa hama dzangu dziri kuZimbabwe. Ndine group rehama rinonzi Mahuza Sisters. Masista anogara achifara tiri pamwe. Ndinoti Christmas iri peiko ikoko kuZimbabwe. Vazhinji venyu ndaona makaungana kusanyati mukanakirwa pazuva ranezuro. Ndinotarisira kuti zvicharamba zvienda zvakadaro. Ndichida kukwazisa futi nehama dzisina ruzha, vananozi, vananozi Lilo, vananotando, vananomweva, vana Tula nana sekuru Ivanzi ikoko. Ndinoti nakirwai, asi pakunakirwa ipapo musazokanganwa kusiya mari dzevana dzeschool fees, nokuti hatidi kuzonzwa mafoni calls makutifonera muchiti tashoterwa nemari yevana. Aiwa, farai, nesu tirikufara, tirangarirani neminyengetero, nesu tinenge tichinamata tichitenda Mwari vatipfumbudze mugore 2017. Tichitarisira kuti vanotipinza mugore ra2018, takatarisira zvidhafu dhafu kuti tichawana mablessings ari kuuya double double. Ndo zvatinotarisira. Aiwa, muve nenguva yakanaka.
Maita zvikuru nekutibata kuno. Nditangai Mapfumo, ndiri kuBotswana kuGaborone. Ndoda kukwazisa nekuwisha vanhu vose vemaZimbabweans nguva yakanaka. Takatarisira nyika yedu tichabudirira zvakanaka. Tinotenda zvikuru nenguva yose. And all hard working Zimbabweans, wish you the best. Thank you very much. Happy Merry Christmas and Happy New Year. Bye.
Tinokugamuchira vana vemuno muZimbabwe nenguva ino yeChristmas. Ndoitwa tapiwa makoni ndikutaura nemi ndiri kuAustralia kuPerth. tingori musizeni yedu yeChristmas tofara tinguva nehama neshamwari tichigocha tichiona kunaka neruoko rwaMwari tichingotenda Mwari negore ranga tinaro iro ranga riri gore rakanaka zvikuru. Of course vamwe you might have not had the best year, but tinongotenda Mwari tichiti next year will be a better year. Kunyanya nichada kungotenda shamwari hama nekutinamatira nekuvava nesu, uyezve changoencourage vanhu veZimbabwe kuti rambai makashinga nenguva ino yatiri nguva yeChristmas. Zvakawanda zvinoitika, vanofamba mumugwagwa musanyanye kudhraivha makamwa doro, but kuva to avoid drink and driving. Chingokuencourage ichiti rambai muchiita zvakanaka, endai kumachechi, sanganai nemhuri dzenyu, farai, furai mapresence, let the joy ive ichiwedzera mhuri dzedu. And kune avo who are not with their families, tinongokuencourage kuti just look for one vamunoenda kunoona shamwari, uyezve vari kumadiaspora tsvagai shamwari dzamunongosangana kwamuri koko, mogara moona ukuru hwaMwari. And tichangokutione vhesi renyu rongoti Jehovha ndiye muponesi wedu, anotiitira zvakanaka nguva dzose. Tichangokuencourage vana veZimbabwe, uyezve even tichipinda mugore rakanaka, ngatipinde tine mufaro, tine tarisiro, tine shungu dzekuti tichaita zvinhu zvakanaka, ende richava gore rakanaka, tichingoramba tichiona ukuru hwaMwari mukati medu. So ndinongokuencourageai, tinokutendai nenguva yenyu kutiteerera paredhiyo yedu inoyi, tichingoti Mwari aramba achikuitirai zvakanaka, ende muropafadzwe, muve neuzororo rakanaka sevana veZimbabwe. Thank you.
Avo vange vari vateereri veStudio 7 vachitiudza zviri kuitika kwavari panguva ino yezororo rekisimisi negore idzva. Gore rese ra-2017 kwakave nomutambo mumwe chete chete muZimbabwe, apo Tinashe Madziwane akapinda munhandare mukutanga kwazvita ndokurova Robert Kachidza wekuMalawi mumutambo weSuper Bantamweight. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Vateveri vetsiva vakazara kuti tachu mumbare Netball Complex vachiona mutambo waMadziwane naKachidza zvichiratidza nzara yavanayo yekuona vatambi vachikandana zvibhakera. Mumwe mutambi wemuZimbabwe akapinda munhandare ndiCharles Manyuchi, uyo akarwa kaviri gore rino kusanganisira apo akatorerwa bhande rake reWorld Boxing Council naKwadratilo Abzarov wekuUzbekistan. Asi Manyuchi hatorwe sewemuZimbabwe sezvo achirwira mitambo yake yese kuZambia, uko ane chibvumirano neOriental Boxing Promotions, iyo inomurongera mitambo uyezve nekumubhadhara mari yemuhoro. Vamwe vekune dzimwe nyika vanotofunga kuti Manyuchi anobva kuZambia kwete muZimbabwe. Vamwewo varongi vemutambo wetsiva ndivo vari kutorawo vatambi muno voenda navo kunze kwenyika, uko vari kurohwa zvisina tsarukano vachipa vatambi veko mukurumbira. Izvi zviri kukonzerwa nekushayikwa kwevanoisa mari mumutambo uyu kuti vatambi vemuno vatange varwa pachavo kuti vaende vakagwinya uyezve vaine mongo apo vanonotamba kune dzimwe nyika. Aibhove shasha yeCommonwealth muremu hweflyweight zvenyika Arifonso, uyo aishevedzwa kunzi The Mosquito, anotaura zvaari kuona nezvetsiva muZimbabwe.
Mutambo wedu wetsiva munomu uri pa wadzikira zvisingaiti kuburikidza nekuti atina sponsorship.
Murongi wemitambo vaStalin Maumau vanoti chiri kunetsa ndechekuti vezvemabhizimisi vari kungotarisa mutambo wenhabvu chete vachisiya mimwe mitambo yakaita setsiva.
Vemabhizimisi vanoda kutsigira mitambo yemitambo yese muno muZimbabwe ngavarege kutarisa vana boxing as inferior to other sporting activities, vakangofanana.
Mumwe murongi wemitambo vaClyde Musonda vanoti dai hurumende yaipindira kubatsira mutambo wetsiva, tsiva yaienda pamusoro-soro pemitambo yese.
Vana Manyuchi vakawanda muno muZimbabwe,
zvokuti data ndakwanza kuti data tikwanza kubatsirwa ne corporate ne government. I think boxing ndakwanza kutoita kana even number 1 sport muno muZimbabwe.
Asi aimbove shasha yeZimbabwe muremu heavyweight ne light heavyweight arigoma chiponda anoti chawisira tsiva pasi hutungamiri huripo achiwedzera iye kuti tsiva iri kutungamirwa nevanhu vasina ruzivo nezvemutambo uyu.
Ngariiswe kubva kumukuru wacho anonga achiziya ari munhu akamboitawo sport boxing.
Izvi zviri kutsinirwa naManyuchi oyo anoti vari mumahofisi emutambo wetsiva vave kutora mahofisi aya sebhizimisi rekudzimba dzavo.
Mitambo yemuno muZimbabwe yese iri kudonha pasi. Zvikupa kuti dzike pasi ndeye kuti nomwe munhu anoti kana ari muhofisi make anongofunga kuti it's a personal office instead yekuti abatsire vanhu vari panze nekuti ndoaakagarira muhofisi imomo.
Asi kune vamwe vanoti tsiva muZimbabwe inokwanisa kudzokera mazuva ekare apo Zimbabwe yaive neshasha nhatu dzemuAfrica: Proud, Kilimanjaro chine mbiri, Langton, Schoolboy Tinago na Styx McLeod. Nemazuva akazotevera apo The Mosquito akatorawo mukombe weCommonwealth kaviri. Izvi vanoti zvinodzoka chete kana pakave neutungamiri unoziva zvemutambo uyu uyezve pakave nemitambo yakati wandei munyika pagore rega rega. Vamusonda vavimbisa kuti vachaita mitambo yakawanda gore rinouya mushure mekuvimbiswa mari nemwe kambani inoita zvemagetsi pamwe nekuvaka. Asi izvi zvinototendwa chete kana zvichinge zvaitika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Zvonguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Vamwe vanhu voramba kubhadhara michero kukanzuru vachiti kanzuru yeGood Rural haisi kuvaitira mabasa ainotarisirwa kuita nevagari. Nerera dzinochengetwa pamusha weGood Shepherd muChinoi dzakaita zuva reKrisimisi rinofadza nezuro sezvo dzakasora dzichidya tunonaka nekutamba. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muinesu zvekare manheru na7 PM. Tinodawo kuziva kuti muri kuteerera here zvirongwa zvedu zvitsva zva6 AM na2 PM. Anokoenekai nemufaro, ndini wenyu Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC.